kurukotare zveutano Dr. David Parinyatwa vanotsa hurumende vanoshuvira kuti veruzhinji vawane utano hwakanaka uye nemutengo wakaderera. Dr. Parinyatwa vanoti kuburikidza nemari yeHealth Places Fund vanhu kuzvipatara zvehurumende vave kugezwa itsvo pachena. Vakati tarisiro yavo ndeyekuti izvi zviwanikwe kumakirinika nemahosipitari ezvehurumende. Vaparirenyatwa vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira veruzhinji.
Takutarisa iye zvino mumazvipatara zvedu zvese, kwese kune mamashini ekizini mashini kana kuti anonzi renal dialysis, vanhu vaakupiwa marenal dialysis pachena. Takatanga kuparirenyatwa tikaenda kuHarare Hospital kumpiro. Tinoda kuti zvipatara zvese zvinenge zvine mamashini iyaya zvinhu zvedu isusu sehurumende zvipe masevhisi iyaya edialysis kuvanhu vedu pachena.
Vaparirenyatwa vakurudzirawo kuti avo vanowana uye vanoshandisa mamedical aids varambe vachibhadhara kugezwa itsvo kuitira kuti varombo vawane chouviri.
Asi tinoona nokuhomesa kuti kana iwewe uri patient uri pamedical aid, tinenge tichida kuti usenzese medical aid yako. Ende kune vamwe vedu zvakare vakatipfumei vanoti vane mari zvakati kuti tinotichikumbira kuti ivavo vakadaro vabhadhara. Asi vamwe vesava
mubatanidzwa wevanorwara nechirwere cheitsvo weKidney Association of Zimbabwe watambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iri. Vachitaura neStudio 7, amai Rumbidzai Mashinge, munyori muKidney Association of Zimbabwe, vati danho iri richarerutsa zvikuru mutoro wokurapwa kunhengo dzavo. Vatiwo vane chivimbo chekuti kunyange zvinhu zvichakaipa munyaya dzeupfumi, hurumende ichakwanisa kuona kuti kurapwa pachena uku kwabudirira.
Tinovimba kuti vasati vaita vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti vanokwanisa. Honorable Minister vakataura vakati pane mari dzavanowana tinokwanisa kuti izvi zviitike. Tine mufaro, tinoti kuhurumende seKidney Association of Zimbabwe tinonzwa kufara nokuti batsira kwamaita pakurapa varwere vedu veitsvo.
VaEvans Mastara, munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Doctors for Human Rights, varumbidzawo chirongwa chehurumende ichi vachiti tichaponesa varwere zvikuru varombo.
Sezadha tinotenda nedanho ratorwa navaparirenyatwa rekuti vanhu vakwanise kuwana sevhisi yedialysis pachena. Sezvamunozivawo dialysis inodhura zvisingaiti zvekuti vanhu vakawanda vanga vachifa nguva yavo isati yakwana nekuda kwekushayiwa mari yekuwana sevhisi iyi.
Asi vamasara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iise mari yakawanda pabhajeti renyika munyaya dzezveutano kuitira kuti kurapwa pachena uku kusazovhiringwe kana homwe Health Levy Fund ikasapinda mari inokwana.
Zvakadaro hazvo tinenge tichiwo nemareservations panyaya yesustainability yeprogram iyi kuti kunyange vangati mari yeHealth Fund ikubhadharira vanhu ava, necost yedialysis tioni zvichinyanya kuenderera mberi nekuti zvimwe kudaro mari yacho inogona kupera, mishina ikafa yoshayikwa mari yekubhadhara. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti iwane vamwe masources efunding ekuti vasapote program iyi nekutiwo pabudget panoitwa budget paya vasamirira kuti vazoita mahealth funds, asi kuti budget health sector inofanira kungopiwa mari inoita kuti vese vasingawani zvakakwana, vese vanotambura vakwanise kuwana mahealth services mahara.
Kugezwa itsvo muzvipatara zvehurumende kunoda mari iri pakati pemadhora makumi masere nezana, kwozotiwo kuzvipatara zvisiri zvehurumende pakati pemadhora mazana maviri nemazana maviri ane makumi mashanu. Zvinotarisirwa kuti pasvondo munhu anogezwa itsvo rutatu kana aine chirwere ichi. Zimbabwe inoti pagore kune vanhu chiuru chimwe chete vanobatwa nechirwere ichi, asi mazana manomwe chete ndivo vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.